Pamberines NPF. Pamberines NPF. Pamberino kubatana. Pamberino kubatana. Pamberines NPF.
Vachitora mashoko ekuvhara musangano uyu, uyo wanga uchipindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu, vamunanga gwavati ndivo vari panyanga seZanu PF, saka nokudaro vekunze havafaniri kuve nechekuita nemapato anopikisa.
Vaenzi vanouya muno, vanouya muno vachiti hakune hurumende yeZanu PF, hakuna angabva kuJapan kana kuAmerica kana kuRussia kana kuBrazil kana kuLesotho. Kodi muno muno tongwa ne Zanu PF ine kukuzanani? Ah, makazviona kuti you are the rulers of this country. You are the power of this country. You are the government. You are the government of this country. You are the torch of this country. You are the way of this country. You are the future of this country. Ndimi munovaka Jerusalem yakanga yawa yatugwa nevarungu hakuna umwe. Ndiwana Nehemia ndimagara muno.
Mashoko avamunangagwa aya anoyo apo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachiti munyika munofanira kuitwa nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika dzinenge dzichitungamirirwa nemuyananisi anove kana akambove mutungamiriri weimwe nyika. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura navachamisa pamwe nemutauriri webato ravo vaDaniel Molokele, MDC yakaburitsa mashoko ekuti nhaurirano dziri kuitwa navamunangagwa pamwe nevatungamiriri vemamwe mapato madiki akakwikwidza musarudzo dzegore rapera hadzina chadzina nobatsira nacho nyika, sezvo bato iri richiti gakava riripo munyika riri kukonzerwa nekubirirwa kwarinoti kwakaitwa sarudzo dzegore rapera. Zvichakadai, vamunangagwa vadzokorora mashoko avo ane zuro ekuti havasi kufara nekuratidzira kwakaitwa munandira wegore rino uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzione kuti kuratidzira kwakadai hakuzofi kwakaitwa zvakare. Vatiwo nhengo dzebato ravo pamwe nevashandi vese vehurumende vasiri kuita basa ravo zvakanaka vanofanira kubviswa pazvigaro vachiti izvi zviri kudzosera nyika kumashure. Vatiwo upfumi hwenyika huchasimudzirwa nenyaya dzekurima vachiti havachadi zvavarimi vanogara vasiri paminda. Panyaya yemamiriro akaita zvinhu mubato ravo, vamunangagwa vati bato ravo rakabatana zvikuru vachiti havachadi kunzwa nhengo dzebato ravo dzinoita gumbomba gumbo panze.
The party is alive. Zanu PF imenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti Zanu PF imenyu. Two. Zanu PF is united. Ungakanga mwa imenyu yakabatana. Asi tanzi kana maenda kumusha munobudza variko kuti Mwari akati tichadya zveziya. Production, production, production.
Mashoko aya anoyo apo pachinzi pane kusawirirana pakati pavo nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya dzehukuru mubato. VaChiwenga vati musangano uyu wafamba zvakanaka uye vati chasara kwave kuzadzisa zvabvumiranwa pamusangano wepagore uyu.
Taita musangano wedu unoisofadza zvikuru. Handifunga kuti pane mumwe pakati pedu panapa ari kuenda achinyunyuta kuti ndakatambisa nguva yangu kuenda kumusangano uku. Paripo
kuna
musangano wafamba zvinomwisa mvura uye tinoda kutenda zvikurususa. One for the discipline which you just displayed. two for the attention. You were quite attentive when all proceedings of this conference were going on.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vakaita sava Leonard Muganyi vanoti vafara zvikuru kuti musangano uyu wabvumirana kuti vamunangagwa vave ivo vachamirira bato rezano PF pasarudzo yemutungamiriri wenyika muna 2023.
My wings also anosanganisa Women's League, Youth League nemen wing machairmen ese ari 10 ari kuti 2023 vamunangagwa muoffice. Musangano wedu wezanu PF haumbozodzokeri sure. Uramba uchienda mberi. Uda production. Ari mashoko apedzisira achitaurwa na president vamunangagwa. And ivo vachitaura kuti munhu umwe nemumwe anofanira kuti ade umwe wake kuitira kuti nyika yedu iendere mberi, musangano wedu uende mberi.
Zvimwe zvabvumiranwa pamusangano uyu zvinosanganisira kuti vamunangagwa vawedzere nzendo dzavo kunze kwenyika vachinotsvaga kusimbaradza ukama hweZimbabwe nenyika dzekumavirira sezvo kuriko kune vekunze vane mari vanokwanisa kuuya kuzosima mari munyika. Musangano uyu wabvumiranawo zvakare kuti vese vachada kushanda muhurumende vanofanira kunge vari vanhu vakaita zvidzidzo zveNational Youth Service. Zvabvumiranwawo zvakare pamusangano uyu kuti paumbwe mutemo uchabata zvizvarwa zveZimbabwe zvichawanikwa zviine mhosva yekushanda nevekunze kusvibisa zita renyika. Musangano uyu wabvumiranawo kuti patsvagwe nzira dzekuti mishonga isiri kuwanikwa muzvipatara igadzirwe munyika sezvo pasina mari yekutenga mishonga iyi kunze kwenyika. Zvabvumiranwawo zvakare pamusangano uyu kuti zanu PF itore matanho akasimba kunhengo dzayo dzinoita zveuori zvikuru sei munyaya dzekugoverwa kwechikafu panguva iyo nzara yakapfunya chisero munyika. Zvabvumiranwawo zvakare kuti zvisungo zvabuda pamusangano uyu zvizadzikiswe zvikuru sei kumaruwa uko bato rezanu PF richitiwo ndiko kwarine rutsigiro rwakanyanya kuitira kuti rigokunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, mudunhu reMashonaland East, ndini Thomas Chiripasi.